Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedudza nasi chishanu kukadzi 2018. Mapato matatu arimu paramende anoti Zano PF MDC notungamirwa na vamogen Tsvangirai pamwene MDC notungamirwa na vawashman Ncube ozeya hurongwa wekuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo. Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu voisa maonero avo pakomisheni yakagadzwa nezuro kuti iongorore kutengeswa kweminda pamwe nenzvimbo dziri mumadhorobha kubva muna 2005. Hurumende inodzokera kumitemo yekare yekupa varimi vachena mvumo yekushandisa minda yehurumende kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe izvo zvakange zvabviswa nehurumende yaive pasi pava Robert Mugabe. Vagari vemuHarare vochema-chema nekuvharwa kuchaitwa mvura mune dzimwe nzvimbo mukupera kwesvondo, kanzuru ichiti iri kuita izvi kuitira kuti michina inochenesa mvura igadziriswe. Mirizhonga yoitika kumasvingo uko vanhu vanonzi vari kurohwa nemasoja. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mirizhonga yezvematongerwo enyika yatanga munyika zvichitevera zvakaitika nezuro kuGlen Nora A kuna amai Joyce Mujuru nevamwe vavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tichange tiri kutarisa nyaya dzemitambo. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.